Makanzura ekanzura yeHarare makumi mana nevatanhatu atora mhiko pamberi pevakafanobata chigaro chamabharani weguta iri vahosiya Chisango. Mushure mekutora mhiko, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muprovhinsi yeHarare amai Catherine Kampila vazivisa kuti vaHebert Gomba ndivo vasarudzwa nemamwe makanzura kuti vave meya mutsva weHarare, uye vaEnoch Mupamaonde vakasarudzwa kuve mutevedzeri wavaGomba. VaGomba navaMupamaonde inhengo dzeMDC Alliance vose vari vaviri. Nhengo yeZANU PF yakasarudzwawo sakanzura wekumbare vaMartin Matinyanya vazvidoma kuti vakwikwidzwe pachigaro chameya pamwe nechemutevedzeri wameya, asi vashaya avatsigira sezvo vachiva mumwe chete vari kumirira ZANU PF mukanzuru. VaGomba avo vanovekanzura weGlenora vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti veruzhinji vawana mvura yakachena uye kuti migwagwa yagadzirwa.
Muchaona kuti tine migwagwa imwe yatatatanga kunge tichigadzirisa, migwagwa yakawanda chaizvo, ana Loren Drive, ana Harare Drive, etc. even muno muCBD. Saka nyaya iripo ndeyekungoenda mberi tichigadzirisa migwagwa iri muguta reHarare isina kumira zvakanaka. Satichaita ndezvekuti ndichaengeja Zinara kuti itipe mari, nekuti munguva yasara mvura yakuda kunaya inguva diki diki yasara. Saka tiri kuti tipuhwe mari, nesuwo tichatsvaga mari muma-internal revenue sources edu kuti tinge tichiita basa remugwagwa, complete refilling and complete reconstruction of certain roads. Panyaya yemastreet lights tiri kuda kuti itendere mberi tichiita nyaya yesolar, yemasolar lights project yatakatanga. Tiri kuti isusu ngatiengage yemakambani akawanda kuti tirambe tichiita izvozvo.
Mumwe wemakanzura aya vaJacob Mafume vanove nhengo yeMDC Alliance vanoti chavanofanira kuita semakanzura kugadzira hwaro hwakanaka huchatevedzerwa nekanzuro yavo, vachiti vave kuunza utungamiriri hutsva mukanzuro yeHarare.
Saka tinotarisira kuti tichange tichitarisa kuti chii chachipimisa chunhu ende uye tochigadzirisa sei, vanhu vofara, vanhu vofamba zvakanaka.
Kunyange vasina mumwe anobva kubato ravo reZANU PF mukanzuro yeHarare, vaMatinyanya vati vachashanda zvakasimba pamwe vachibatsirana nemakanzura eMDC Alliance kuti vasimudzire upenyu hweveruzhinji muguta reHarare.
Zvatichange tichitaura muno mukanzuro ndozvandinoenda bva nazvo makonzenzi evanhu kumusha vatotungamirira. Zvavanenge vachida kuti vaitire muward ndinofanira kuti vachitozvitaura munomu, nekuti bhomu acho matokwanisa kuti tive chidii. Hongu kuve 1-1 but kana tichinge tatanga bhizinesi redu recouncil, tinoenda kuita chinhu chimwe chete. Munhu anenge asina kumirira kuti akangomirira wadhi yake chete, tinoenda kuita saCity yese zvaiti. And zvino tirikutarisira kuti ndichitenda vanhu vakatisarudza mawadzi kwedu, nekuti sarudza kwavakaita kechipiri because takamhenge tiri muno, takuchienda kunopedzesa basa ratakanga tapiwa, ratakanga tasiyira munzira, ratanga tichiita mumusha. So ndoda kuvatenda zvakanyanya.
Mumwe mugari wemuHarare amai Shupika Ikaipa vanogara kuGlenora vanoti vari kutarisira kuti vaGomba nekanzuro yavo vachashanda zvakasimba kurwisa nyaya yehuori mukanzuru pamwe nekuona kuti vagari vawana zvose zvavanobhadharira mitero.
Inini ndiri kutarisira migwagwa yakanaka, ndiri kutarisira kubviswa kwemastreet kids mumastreet, ndiri kutarisira mishonga muzvipatara. Ndo zvimwe zvandiri kutarisira kuna kansela vedu vaita kuna meya vedu vagadzi, sezvo vativimbisa kuti vachativakira maspageti hodzi. Ndo zvimwe zvatiri kutarisira izvozvo.
Zvichakadai, vaGomba vakurudzira hurumende kuti ipe makanzuru mari inoita zvikamu zvishanu kubva muzana 5% inobva pabhajeti renyika sezvakatarwa pamutemo, zvinonzi kubva muna 2013 pakanyorwa bumbiro idzva remitemo yenyika. Hurumende haisati yambopa makanzuru mari yainosungirwa kuapa kuti ashandise munyaya dzebudiriro.
Hurumende inosungirwa nebumbiro remutemo wenyika kuti inge ichipa malocal authorities 5% yebhajeti renyika. Saka hurumende ikanaunza bhajeti re10 billion, inosungirwa kupa malocal authorities 5% ye10 billion. Saka iyo ndo mari isikuuya kubva kuhurumende kubva 2013 patakauya nebumbiro idzva remutemo. Zve tiri kuti isusu hurumende ngaisashandise zimura kusinganidza maloko authorities pahuro nekudimanda mataxi akawanda mushure meunge makansos zvakare abva munguva yekukanzurwa mabills akaitwa 2013 saka izvozvo zvese tichakurukura nehurumende kuti hurumende itinzwire tsitsi inyevenutse zvimwe zvezvinhu zvacho zviripo kuitira kuti tikwanise kunga tichibatsira varidzi veguta reHarare
Vagomba vati hurumende inofanira kuve neukama nemakanzura eHarare kuitira kuti vakwanise kushanda zvinogutsa vagari vachiti vari muhurumende pamwe nemumakanzuru vanhu vakasarudzirwa kushandira vanhu zvisinei nekuti vanobva kumapato api kugadzwa kwaitwa makanzura eHarare nhasi kunoreva kuti makanzura aya anosungirwa kutevedzera zvibvumirano zvakaitwa nemakanzura aivepo nemamwe makanzuru kana makambani vanhu vangavaiva kuzoona makanzura achigadzwa vapembera pavaona vagomba navamupa maonde vasarudzwa kuti vatungamire kanzura eHarare Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.